mutemo wemujipe upi jipe haisi constitution yenyika ino Zimbabwe ne constitution is very clear constitution iyo inoti after every 5 years Zimbabwe inofanira kuenda kusarudzo ndozve tagara tichitedzera kubva 1980 tichiita sarudzo kupera kwemakore 5 ega ega iko zvino makore 5 kubva pakawambwa hurumende yemubatanidzwa ari kuexpire musi wa29 June zvinhu zviri pachena izvozvo and the president Mugabe in terms of mutemo wenyika in terms of constitution ndiwo vane power yekudeclare yekuproclaima date rema election saka aiwa zvinotaurwa nevanhu vanhu vanotaura havo zero to vanhu vari kutira kudeclare kuda kutirai kudelaya maelections kamuno asi hazvisi zvakaitika hazvigoniba
asika GPA yacho vamazivisa iri mukambumbiro remutemo seamendment number 19
GPA ikaenda mubumbiro remutemo ikuti GPA iri pachena iri kuti paramende iri kuexpire musi wa29 June vanogara vachitaura ivo kuti aiwa tine magweta edu magweta anenge achitibatsira kuinterpreta but magweta edu kara achitanga nawo madifferent forums vaudza kuti ii mhitira yatidzei pari kunzi sarudza risanoitwa musi wa29 June vanobva vaita kunge mapofu hakwanisi kunongedzera nekuti vakuziva kuti inyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvekunyepa zvinhu zvemumhepo zvisipo muconstitution isu tiri kutaura kuti bumbiro redu riri pachena 5 years vanhu vakakaunda kubva 29 June 2008 vanoona kuti tasvika pafezi musi wa29 June saka chichatistopa chii kuti GPA nekuti vane maloya magweta emhepo maloya asingagona interpreta mutemo uri pachena haisi mhosva yedu.